Chiremba Josephat Shiripanyanga avo vanorapa vari pachinoi Mall Medical Center vari kuyambira veruzhinji kuti kana kunze kuchipisisa vanofanira kugara pamumvuri uye kuonawo kuti vacheche vakachengetedzeka. Dr. Shiripanyanga vapa semuenzaniso chirwere chenhova chinobata vana vari pasi pegore icho chinokonzerwa nekushaika kwemvura mumiviri. Vanoti zvakakosha kuti vana amai vayamwise vana uye kuvapa mvura ine munyu neshuga yakawanda kana kuchipisisa.
Ona skin tega yakadzikira maziso akuira mukati sei vana diki vacheche futi vanoita inonzi nhova nevanhu fontanel inotanga kuira mukati. Nova ikatanga kuitika tinoencourage kuti munhu ngani mwana ngapiwe mvura yeshuga nesauti yakawanda ende mwana ngaayamwiswe as much as possible.
Dr. Chiripanyanga vanoti kana munhu akadikitira zvokupera mvura mumuviri zvinokonzera kusashanda kwakanaka kweitsvo chiropa nomoyo zvinozokonzera kufa kwemurwere.
Ukaramba uchiita dehydration choramba uchitsva ropa rinoramba uchiita shoma kusvika ropa ravoenda makidneys rashoma. Makidneys akafa itsvo dzikafa. Usually the damage of my kidneys is permanent. And that if I start to, then it becomes fatal. Muna nukwansa kutofa.
Vakaendera mberi vachiti chimwe chikwata chevanhu vanosangana nechirwere cheheat stroke ndevaya vanorarama neusope.
Albinism generally skin yavo ine lack of melanin. Yatinoti melanin, you know, dark pigment skin yedu. Saka isu skin yedu ine more resilience. Because mukataza even varungu vanoaffectwa neheat zvakanyanya. Saka muchiona marisk emaskin cancers anowanda futi kuvarungu semaapplies kuvanhu vane albinism. Risk yemaskin problems inowanda and because of the nature of their skin they are also suffer from dehydration zviri more severe. Saka machanzi ekuti munhu ane albinism anoita severe dehydration ari higher compared kumunhu ane normal black skin ed ine melanin. Vanhu ane albinism also encourage kuti vashandise masunscreen anominimize heat loss. On top of just ngoi tufika masanit, nima umbrellas, nima ugarapa mvuri, ugarapa riku, kiamsa mafeni, nima acorns.
Mashoko aya akatsindwa namuzvare Gamuchirai Uzande vanoshanda nesangano ReAlive Albinism Initiative avo vakataura kuti vana verudzi urwu vari kupiswa nezuva zvakanyanyisa kumamisha.
Saka tirikuti vanhu vari kumamisha vazhinji vacho havana ruzivo rwekuti albinism chacho chimbori chii. Amai vakazvara mwana wavo ane albinism notoona kuti even nesi chaivo vanotovaendesa kumba vasina kumbovaudzawo kuti albinism yacho chii, mwana wacho anofanira kuchengetwa sei. Saka ndopamunoona kuti vana vanofamba makilometers akawanda vachienda kuchikoro kuenda kuchikoro nekudzoka. Mwana asina kana heti, mwana asina kana butsu, mwana asina kana uniform inovhara kana maoko kuti asatsve nezuva. Saka kumamisha ndokwatinowana makeses akawanda skin cancer.
Dr. Chiripanyanga vari kukomekedza vanhu kuti vanwe mvura yakawanda panguva ino yezhizha nokuti kupisa kwezuva kunopa kuti varasikirwe nemvura yakawanda mumuviri.
Chinhu chine basa nechekuti tinofanira kunge chinwa mafluids. Tryai kunwa mvura yakawanda, muchinwa mvura yakachena. Kana kuchipisa tinotarisa kuti munhu mukuru and adult anofanira kunwa minimum of 2 liters a day. This is just the average and the minimum. But kana zvikaramba zvichinyanyisa kusei masymptoms avepo, zvotoinisa encourage kuti munhu anwe kana 4 or 5 liters dzemvura to get rehydration. Ende chakaipirawo dehydration ye12 ndechekuti mvura yacho painenge ichibuda mumiri haisingobuda iri mvura chete. Pamunoona weti yaconcentrated yayelo kutaudza kuti mune mamasalts ari kubuda ana sodium ana potassium zvinenge zvichirasikawo. Saka izvo futi zvinokonzera maproblems azvo ega. Anokwanisa futi kukonzera maproblems anoafekta makidneys, anoafekta itsvo, chiropa nemoyo.
Chikamu chikuru chevanhu pasi rose chakatarisana neheat stroke kubudikidza nekuchinja kuri kuita mamiriro ekunze sezvo nyika zhinji dzave kupisa zvakanyanyisa. Heat stroke kana kuti heat wave inoita kuti muviri wemunhu uite sekunge uri kubikwa zvishoma nezvishoma zvokuti vana vadiki nevakwegura ndivo vanonyanya kubatwa neurwere uhu. Vanhu vanodarika zviuru gumi vakafa kuMoscow mugore ra2003 nenyaya yekupisisa kwezuva uye mugore 1995 vanhu vanodarika mazana manomwe vakafa mudunhu reChicago kuAmerica mumazuva mashanu nekupisisa kwezuva. Kunze kwekufa kwevanhu, zvipfuyo nemhuka dzemusango zviriwo munjodzi yekufa nekuda kwekupisisa kwezuva. Bazi remamiriro ekunze kuChamembe kweAfrica reSADC Climate Services Center riri kuyambirawo vanhu muZimbabwe kuti vangwarire kupisisa kwezuva uye kuti vanwe mvura yakawanda nekusafamba nzendo refu kana kuchipisisa zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.